hongu tikuteera tiri kuno kuzimbabwe tinomukawo mangwanani rungwanani ngwanani tichida kuti tione magemu acho achiri kutobudawo achiri kutotambwa nguva yechokwadi asati ambonzi ambononoka saka ndanga ndichiteerera zvanga sina kutimirira zvakanaka ende ndinosapota Cavaliers yochikwata chandinoteera asi ndakaona patakadyiwa 3-1 apo last game rakitajirwa pahome ndandafunga kuti haa zvinenge zvazopera asi patara tinotorawo kumba kwegolden state ndaona kunge mukana uchiripo wekuti tinogona kutamba tikaita 3-3
semaonero enyu zvii zvamungati imi zviri kunyatsokupai manyukunyuku muchitarisa mutambo iwoyu webasketball muri ikoko kuzimbabwe
hakungoti ndinoitawo ndinokocha basketball uyezve ndakatambawo saka mutambo wandinonzwisisa wandofarira kuona ndakaondeta kurombo rakanaka muri inofarirawo kuona mutambo iwoyo nehama neshamwari saka patinenge tangoona patinenge tati tari wana gemu tinonyatsokuungana tichitevera vatambi vemaplayers gore rino rekuNBA ndaona kunge mutambo wasumuka zvakanyanya takuita kunge takudzoka nguva yana Michael Jordan chaiyo iyai nekuti basketball rainyatsokuti unonyatsoona kuti hariri kunakicha kuitira sasezvitonga Stephen Curry mashekera avari kuita ana LeBron James matambira ava kuita unotoona kuti haiwa bhora richirini kwekuenda kuhombe
takaona nezuro mutambi Kyrie Evans achiita iye makwikwi newamunoti imi munofarira LeBron James vakaita ivo mapoints akada kufanana munoona izvi zvichizosandura here mutambo wavo wemangwana
ndinoona zvinoshandura because Kyrie Irving akasvitirawo semasvitiro akaita LeBron James akasvitirawo semasvitiro akaita makaona vakabva vahwinawo nyangwe ndaiona magames avaitsviwa vose kunyanya LeBron James anga achinyanya kupira nizeni ari panzvimbo yatinofunga kuti pamwe inzvimbo yekuti afanira kungosumuka ojamba oenda kuring kuti agowo wese aita kunge anonge achizeza zeza so nyange kupinda mukii kwake nekuenda kuring kwake kwanga kuine kakuzeza zeza asi takazoona segame 4 ravakazodyiwa reyara kuti paakatanga kuenda kuring akanga agowo wese atinge akagowesa ipo akatamba akadaro kusvika chichitira matriple double ake asi mascores ake akapfuura seti LeBron James akaramba kudaro Cavaliers nemukana wakanaka
totarisawo kumagolden state warriors takaona Clay Thomas achiita zvinyukunyuku Steph Curry haana ake kunge ari kutamba zvakanyanyonaka mumutambo wapfuura imi munoona achizopfurikidza here kutamba mune mimwe mitambo inoenderera mberi
ya ndinoona kunge nyangwe Clay Thompson wane zvinodzungwa dzanombotiposeiwo 3-pointer yake asi apa yange ichigowa zvayo munhu akaita saStephen Curry munhu wekuti hamukwanisa kubvisa masoka ari nokuti ma3-pointer dzaanoshuta chinonetsera mapoints akawanda saka ine skate kana ye6 minutes chaiyo chaiyo anogona kushutira 18 points mukatodyiwa ikaita damage yakakura saka zvinoita maplayers akaita sevana Stephen Curry na Clay Thompson nana Green nana LeBron James na Kyrie Irving maplayers vaikuti pavanodyiwa vanorora vachifunga vachiadvise vanoona vakawanda nekuti vanenge vachimanajwa nevanhu vakawanda saka pavanoya mangwana vanenge vatori mhuka yakatosiyana neyamakaona nenzuro saka mutoona vachidyana nemapoints akawanda gemu rinotevera nerimwe gemu inoratakuti vanenge vachireza kuadjusta gemu ravo so Clay Thompson Stephen Curry ngatisamukanganwa ane danger